Mangwana nakanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 Zvita 2022. Makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira veruzhinji nazvo. Imwewo nyanzvi inoti hurumende haichakwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tichatarisa nyaya yezuva rekrisimisi uye zvinofungwa nevamwe pamusoro pezuva rinokosha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetro nemasendi maviri chete kwakaziviswa nechitatu neZimbabwe Energy Regulatory Authority nemasendi maviri hakuna zvikuru zvakunobatsira veruzhinji nazvo sezvo kuri iri diki zvikurusa. Zera yakazivisa kuti mafuta epetro akanga adzikiswa kubva padhora nemasendi makumi mashanu kana kuti US$1.50 kuenda padhora nemasendi makumi mana nemasere kana kuti US$1.48 parita. Mutengo wemafuta edizeri hauna kudzikiswa mumadhora ekuAmerica sezvo wakaramba uri pa US$1.62 parita. Asi wakakwidzwa madhora emunyika kubva paZimbabwe $1,094.04 kuenda pa $1,090.38 parita. Dr. Chitambara vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti mutengo wekuripira kumabhazi kana kugadzirwa kwezvinhu nemakambani ucharamba uri pauri nekuda kwekuti mari yaderedzwa nayo iri pasi.
Kudzikiswa kwemafuta epetro kwataona kwaitwa ne2 cents hakuna efekti yakakura yakunonyanya kuita in terms of kuderedza cost of transport kana even cost of production or even cost of providing among my services munyika. Percentage reduction yacho haina kukura zvakanyanya, haisi very significant. Uye watirikuona kuti mutengo wedizeri wangoramba uri pawanga uri, hauna kuderera. Kunetsa kuri kuita magetsi pane ino nguva kwaita kuti vanhu vakawanda, even mabhizinesi akawanda angachishandisa majenereta anoshandisa iwana dizeri. Saka zvatoita izvo kuti mitengo yekuproducer zvinhu munyika muekonomi itikwirirei.
Takatarisawo mutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisawo nedzimwe nyika mudunhu reSADC.
Tatarisawo mitengo yemafuta muZimbabwe nekune dzimwe nyika. So far pane ino nguva kune website inonzi globalpetrolprices.com vanomezha mitengo yemafuta munyika dzese pasi rino rese. Pari zvino average price yepetro globally iri pa $1.28. Makaona kuna South Africa petro iri kutengeswa ne $1.34. Then over Zambia petro iri kutengeswa ne average about $1.45. Saka muZimbabwe yedu iri pa $1.48. Zvoreva kuti muregion medu muno muSADC Zimbabwe ndisiba number one in terms of mutengo wepetro and even mutengo wediesel. Makaona diesel global average price iri pa $1.32. South Africa iri pa $1.50. Kuzambia iri pa $1.54. Yedu iri pa $1.62. sazvoti in terms of both petrol and diesel tri pamsoro munom Sadc region.
Asi zvine zvinokanganisa here iko kuve nemutengo uri pamsoro kudarika dzimwe nyika.
Zvino affect the cost of doing business. Zvinoderedza tingati pachirungu competitiveness. Uyo zvakare nyaya dze productivity. Tinonyanya kwanzisa kuti mitengo ikwire, of course mitengo ino affect pa nezvikuitika globally nekuti Zimbabwe at produce crude oil tunoto tinotenga kune dzimwe nyika saka pane ma external factors atisingakwanisinge tichikontrola. But tati kuona kuti globally mitengo yemafuta yange yachitidereireiwo especially tasara pakuti the global economy iri mu recession irogore rino. Saka muZimbabwe tinoona atinoti ma duties or even ma tax atinoita levy pa fuel anga akati one day. Saka ndoma anokontributa kazhinji mukukwira kwemutengo wemafuta muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika. Saka zvinotikanganiso in terms of loss of competitiveness yatambotaura zvinozvaita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira muZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika isai nyika dzakatikomberedza.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, tabatawo muzvinafundo Elliot Masocha tikavabvunza kuti zvose zviri kuitwa nehurumende izvi zvakarongeka here, hurumende inonzwisisa zvairi kuita here, kana kuti hurumende iri kutadza kunzwisisa zvainofanirwa kuva ichiita munyika.
Vanhu vajairira maitiro avo okuti zvinonaka zvinoitirwa vanhu naivo. Saka ndikouori huya kwatagara tichitaura kuti huzere uori hunoitwa nenzira yakasiyana-siyana, corruption iyo yokupanana zvinhu iyo iyi takamboiwazve ichiita mukurumbira yokupanana mapurazi ikoko kuti vana nhingi ndo vanoawana mapurazi iwayo. Saka handingamboti kukonewa zvese nokutarisira vanhu pasi vomuZimbabwe kuti avava havana chavanowana isingatange tawana zvakati nokuti tisu pamwe takarwira nyika pamwe kuti tisu tiri kutonga. Aiwa kuti mutungamiri avato vanhu kuti hondo inge yakahwinwa ichimurenga vanhu zvekare, simba rinobva muvanhu. Izvi zvayo zveeconomics zvinonzi kwai top down economics zvokuti kwai vari kumusoro ngavagute, vari zasi vozoguta kana chokuguta kumusoro. Hazvisumudzi upfumi hwenyika. Uri kuzasi uku murombo akariritirwa mari yacho unoisa muekonomi, isu tiri kumusoro kunyange tikapuwa mazimari acho tiri muhurumende imomumu hatikwanisi kusumudza upfumi hwenyika nokuti ruzhinji rweZimbabwe ndohuri kutsoka uku kunoda kuriritirwa, kuri kuchema magetsi, kuri kuchema zhara, kuri kuchema mbeu yepfumvudza iyo yevanozenge vondopiwa kapu chete chete. Tiri kukonewa kusimudza nyika yedu, tiri kukonewa kuvaka nyika yedu. Chatiri kugona chete apaka kuputsa nyika iyi tozopomera dzimwe nyika kuti dzatipa zvirango zvoupfumi. Isu tichitambisa imwe mari yatinenge tinayo kuti taakutokweretesa zvedu umwe munhu MP maminista vati vanoida here kana kuti kuvamanikidzira zvimwe zvinhu zvakaita samaelection atiri kuona mberi uku.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio kwekare neStudio 7. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi. Nemusi wesvondo vazhinji pasi pose vachange vachicherechedza zuva rekisimusi nenzira dzakasiyana-siyana munyika. Vazhinji vanenge vaine tarisiro nemaoniro akasiyana, vachipana zvipo, vachitandara, vachifara uye vachiziva kuti zuva iri rinokosha kuvatendi vechikristu. Evans Zininga weStudio 7 atora nguva yekutaura nevanhu vakawanda kuti tinzwe maonero nezvavanofunga pamusoro pezuva iri.
kwasara mazuva mashoma shoma kuti tisvike muzuva ra 25 zvita rinocherechedzwa Kisimusi iro rakatangwa mugore ra 336 munguva yamambo wechiRoma ainzi Emperor Constantine akava mambo wekutanga wechiKristu pasi rino. Ibesanwa mumaguta mumigwagwa nekumatunhu agere veruzhinji negadziriro dzezuva iri. Mukuru wekufambiswa kwemashoko mubato rinokutonga rezano PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo rinokurudzira mhuri yese yeZimbabwe kuti ive nezororo rekisimusi rakanaka asi vanhu vasakanganwa kuti gore rinouya vagadzirire kunonyoresa nekuzopinda musarudzo.
Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai kumativi mana enyika navose vari kunze kwenyika vangadai vari kutibata uyezve vasina kukwanisa kuuya kunge vachisangana pamwe chete nehama dzavo muholidhe yedu yakakura yokuzvara kwa kumwana kumana wa Mwari Yesu Kristu panguwa ya Christmas. Musangano wa ZANU-PF unokushuvirai kuva neholiday yakanaka kwazvo. Tinokushuvirai kuti mufambe zvakanaka mumigwagwa. Kunyangwe mhamba ikakubatai asi tinokumbira kuti mufambe zvakanaka musvike mamure apenyu. Jehovha wehondo akufambisei neruoko rwake rune simba. Asi ndinokukurudzirai zvekare takamirira musangano weZANU-PF kuti musakanganwa kuti gore rinouya kune nhimbe iriko. Tinosangana kunovhota. Naizvozvo ngatiinde tinonyoresa kuvhota vasati vanyoresa kuvhota vangava vari musangano. Tinokurudzirai kuti munoregister kuvhota. Vamunangagwa vanokushuvirai zororo rakanaka. Musangano weZANU-PF unokushuvirai zororo rakanaka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato guru rinopikisa reCCC muzvare Fadzai Mahere vanga vati vachati pamashoko avo eKisimusi asi vanga vasati vaita izvi pataenda pamhepo. Asi vanotungamira rimwe webato rinopikisa rePatriotic Zimbabweans vaCharles Muchineripi Mutama vanoti bato ravo rinoshuvirawo veruzhinji Kisimusi yakanaka uye vanhu vagare nerunyararo chero vachipokana pamaonero ne pamafungiro.
Ndoda kukwazisa zvizvarwa zvose zveZimbabwe zviri mhiri kwamakungwa neizvo zviri munyika yedu. Vose vari mumapato akasiyana siyana ndinokuchingamidzai ndichiti muve neChristmas yakanaka negoredzwa rakanaka mumigwagwa. Tifambe takachengetedzwa naMwari tigofara zvinemwero asi mugoredzwa ra2023 tive nerunyararo mukuyarana munyaya dzezvematongerwo enyika nekushandira nyika yedu takabatana sevana veZimbabwe.
Vataura vakamirira vanotengesa pamisika vachitungamira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation VESET vaSamuel Wadzai vakurudzira vanotengesa nevane mabhinda uko kuti vatore mukana uyu kuti vazorore vatange gore rinouya vaine simba idzva.
Kurudziro chedu ndichocho chokuti matambudziko tinoziva aripo akawanda but mukana wokuembera nehamano yeshamwari wokuzorora saka takanokurudzira mamembers edu kwese kwavari nyika yose kuti
Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday urumende inopomera mhosva vari mubhizinesi vari mumabhizinesi ezvezvicherwa ichiti vanoviga migodhi yezvicherwa yavanenge vawana. Izvo inoti zviri kukonzera kurasikirwa kwenyika nemari inoita mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora. Hurumende inoti izvi zvakonzera kuti idzike mitemo yakaomarara pamwe chete nekuongorora nzvimbo idzi nguva nenguva. Hurumende yamira kupa vanhu magwaro ekuchera zviwanikwa ichiti vanhu vari kuda magwaro awa vawandisa zvisati zvamboonekwa munyika. MuNewsday makare masangano akazvimirira pamwe nemasangano anopikisa anoshora maniriro akaita zvinhu munyika vachiti zuva rokubatana kana kuti Unity Day harisisina zvarinoreva. Vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kuitwa mukumisa mhirizhonga mune zvematongerwo enyika uye mukubatanidza vanhu munyika. Zimlive.com rinoti vanhukadzi vaviri vakanga vari mubhazi raibva kuSouth Africa richienda kuHarare vakapfurwa nembavha mbiri vakafa nezuro munzvimbo iri pakati peMonsole neKranskop mudunhu reLimpopo muSouth Africa. yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magasibero ekustudio 7 endinonzi Tafadzwa Charamba, ndoda kumbokomendawo panyaya yaComfort Dondo yamuri kutaura nayo. Ari kuti hei, takaona musangano wakaitwa navaBiden vanhukadzi vaive vashoma, saka aida kuti vaite vangani vanhukadzi. Tinoziva kuti musha mukadzi pakuti pakuchengeta mhuri ari mumba achiriitira mhuri achiona kuti vana vapfeke vadyei, chii chiri kunetsa, achirayira vana, achikanzela vana kuti vana vaite vana kwavo, vasaita nhubu. Iye chatoda kuti vanhukadzi vanyaita zvigano ndezvei vaitadza kuchengeta mhuri mudzimba. Mukadzi kana wangowanawo basa ndizvozvo zvakwana, kwete kuda kupinda kupolitics achingosocializa nevamwe vanhurume. Iye mukadzi wemunhu ari munhu, mukadzi ngaachengete mhuri. Kubasa hatirambidzi iri, but ngaende kumabasa ari noma, anoenderana nekuti uri munhukadzi. Ndomaikoraidza munoda muno magona.
Zvakanaka kuti America iprotect macitizen eZimbabwe ichipa zvirango vari kutonga, asi chinhu chatisiri kunyatsa kuonawo ndechekuti isu vacho vari kuprotektwa kwacho tisu tiri kutambura. America hainei nekutambura kwevanhu neurongo huri muZimbabwe. Vane basa rekungoti marights ngaachengetedzwe, but we know very well kuti nyika dzakaita naZimbabwe, vana Russia, vana China, they will never submit to the American demands. They will never. Asi vakakungotambura kwokuti inongoramba iri history yekungonzi zvirango zveupfumi dai America yatibatsira. Chinhu chatinofanira kuziva semacitizen eZimbabwe ndechekuti America haikwanisi kuti iuye kuno kuzotonga Zimbabwe. Saka tinofanira kuti tiite zvinhu zvedu tichiziva kuti tichangoramba tiri maZimbabweni, dai paive neimwe nzira isiri yemasanctions. Masanctions iwayo ari kuafecta everyone. Ivo vacho vari kunzi vari kupa masanctions vanogara nemaus dollars acho ekuamerica, vari kunzi ndivari kuprotektwa vacho, vane zvimaharatiji zvisingatengi. Saka maZimbabwenzi, pfungwa yedu ngaibude kunze kwokuti let's not bang our allegiance kuti tikaisa America ndokuti maybe America ikaramba ichiva kumasanctions. Chero vakapa zvakadii, Russia yakapuwa masanctions iri kungoramba ichirova Ukraine, because haaffected Putin nevamwe vake, anaaffected the ordinary people. Ndivachashayiwa zvekudya, ndivachashayiwa mbeu, ichadhura maprize embeu ari kudhura, fertilizer ari kudhura, zvese izvozvo zviri kukonzerwa nenyaya idzodzidzi. Saka anongotambura tisu wacho.
Ndikazwa vamangwana vachiti hapana nyika nyangwe ipi zvayo ine kodzero yekutemera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Yes, I agree with you vamangwana. Ko kuzvitonga kuzere kwamuri kutaura kuti imi nevana veZimbabwe takawana kuzvitonga kuzere sinzi kubva muna 1980. Ndiko here kuzvitonga kuzvere kwekuti bvisawo munzvimbo yatinogara kuchilonga uko munzvimbo yamadziteguru edu kuchilonga, muchitibvisa muchiisa maChina, munoti zviri kutifadza here nai vamangwana? Tiri kurasikirwa nezvinhu zvakawanda mumasango mamuri kutiisira umu. Is that democracy? Vamangwana, ndipindurei ikaipapo apo.
Ndoda kukurudzira vana vadoko vainonetswa manitsenisanopfisa, hakomana onai zvakaita upenyu vana vadoko vesanopfisa nokumanisanopfisa. Sanopf haina kunaka. Sanopf tisabvuma kushandiswa nesanopf. Sanopf haisina chuva. Since 1980 sanopf haina zvinhu zvayaita. Yaingodya ufumu wakasiwa nemabhumu chete, ndeufumu waengo bizini nanhasi ndeufumu heri kungoma. Kuvaka nyika sanopf aivakinyika. Sezve tiri kunyange vachiti kati mayuthi dhimu nangabva wakanaka wakanaka, hapana chakunaka munhu. Ukazvizotsara kumupenyu hwako kumba kwako nyange mubhedha chacho hauna, nyange ukati uroore mukadzi unomupfekedze chii, haushandi. But unopuwa ma10 dollars wonzihamba wanoita mayuthi zanopf. Chinhu zanopf yakasunungura nyika. Chinati kusunungura nyika chii? Chinati kusunungura nyika titambure. Vakomana mayuthi ngatisanyengerwa nezanopf vakomana. Ngationi chedza chenyika chakamira sei. Mabasa kuzvizina tango cha South Africa. South Africa yetu tango kwa mabasa acha achawanika South Africa kwacho. Musimba mach nokuda kwa munhu. Kuti nokuti idim nangako idim nangako vanakanisa nokuti. Apa na kusakana kumwe. Apa na chimwe cha kampuni kacho chiza nokuti. Kana kana kangachi muto makambani. Ngachi muta zvipere mati maklinika ashande kuzosi ma hospital osa ashande. Zvine mushonga zvisizvi zvizvanaka. Tione kuti idiwo kanaka.
Nzvimbo dzakaita sana Pet Bridge. Kunana Bulawayo uko, kunana Plum Tree, maboda iwaya ya tingati duwa anenga aine wano waka wandi waninga wachipambu wa shipinda mstoka. Sine wano ya wanitu kwa mawinda hawa, waniwa wano zikani. Kiti wana ningina meni ndo wano tozikano mwapurisa wano towa ziwa, kano towa ni mtemo, wano toziwa uchi apa pa Bed Bridge, pana na ninga wano shunguru za wano, imbafa. Wanu chaja wanu, wachitura wanu zini, hivyo babae wachitaja wanu maarizu kupenga. Mapulisa anu toshiziwa bati. Hapana kana eche ni nombeto wiku chengetezo, huku tesibabu inu chengetezo wanu wai. Mapulisa edu, kaa chengetezo wanu, wawo, kiri wanu wenyu, mapulisa. Please, tinokumbiro huku tinzimbo, takaita saizu uzu. Ijikara ya mapulisa munu zia ni ashaya. Asina bojai zaya, maa jikara pa nzimbo isu. Pese pa mangu onkwa. Moto shika mpikia namba za inzi ime wa kuruwe mapulisa. Kuchipana pa muka wana mchisunguru kwa pana pa. Ndifo nere. Mapulisa kufo nere wa. Pane wana rusunguru kwa kusikota onzu uine 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 uine. Kwa inga masia ijiti nao. Kuna kwa zenye mongo kubiro mkatimu wa sawa na luku kwa. Chukua wana kubiro kwa kubi kwa wano. Mari kudi. Mongo sunga mba faitu. Kiba tire iyo. Tetara pi. Newane le mchimu. Kiba tire iyo.
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica pabasa yairi kuita yakabatana neAustralia mudunhu reIndo-Pacific. Kushandira pamwe kweAmerica neAustralia kuri kusimbisa nekuunza kugadzikana nekubudirira munharaunda yeIndo-Pacific. Pamusangano wakaitwa pakutanga kwemwedzi uno, vamiriri veAmerica neAustralia vakabvumirana kuti nharaunda yeIndo-Pacific inofanira kuramba yakasununguka ine runyararo ichibudirira nekuremekedza miganhu pakati penyika idzi. Kuti zvinhu zvirambe zvakadai, makurukota mana anoti gurukota reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken, gurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirira kwenyika vaLloyd Austin, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika reAustralia amai Penny Wong negurukota rezvekudzivirirwa kweAustralia uye vari mutevedzerizve wemutungamiri wehurumende yeAustralia vaRichard Miles vakazvipira kukurudzira gwara rakasimba uye rinoremekedza mitemo inotambirwa nedzimwe nyika inopa mukana wekugadzirisa zvinhu murugare pasina kumanikidzana uye nyika dzichishanda pamwe chete dzichigadzirisa zvinonetsa pakati padzo. Nyaya huru yakakurukurwa nemakurukota awa yakanga iri pamusoro pezviri kuitwa nePeople's Republic of China iyo iri kukonzera kusafamba zvakanaka kwezvinhu munharaunda iyi. Takabvumirana kufambidzana zvakanaka neChina kuti kukukidzana kusapindira mukusawirirana kungavepo, vakadaro vaBlinken. Vakaenderera mberi vachiti takakurukuravo pamusoro pekurwisa zvipinga mpinyi zvinokonzerwa nePeople's Republic of China muhurongwa hwenyika zhinji, kusanganisa kuvhiringa kunoitwa neChina mukufamba kwakasununguka kwengarava mugungwa reSouth China Sea uye kuedza kweChina kumanikidza kupindudzwa kwemamiriro akaita zvinhu nekuvhiringa runyararo nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan pamwe nekuedza kweChina kuvhundutsira dzimwe nyika ichishandisa zveupfumi. upfumi tinofanira kuchengetedza rugare nekugadzikana munzvimbo yakatenderedza Taiwan. America neAustralia dzinoita muonera pamwe mukuti nyika dzemunharaunda iyi dzigara dzichizvitonga dzichironga ramangwana radzo pasina kumanikidzwa kana kuvhundutsirwa. VaAustin vanoti America neAustralia dzakabatana kuunza nekuchengetedza runyararo nebudiriro munharaunda iyi uye kushanda nedzimwe nyika dzinodawo kuti nharaunda yeIndochina igare yakasununguka. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. MuAmerica, January 6 Committee yakabudisa gwaro rayo zvichitevera kuferefeta kwayakaita zvakaitika musi waJanuary 6, 2021, uye kana paine mhosva dzakaparwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump. Komiti iyi yakatoendesa gwaro ravo kugweta guru reAmerica ichiti iongorore vaTrump nekuvasungisa. MuAfghanistan, vanhukadzi vari muzvikoro zvepamusoro nevamwe vanoda kuenda kuchikoro vakaratidzira nezuro muguta reKabul vachiti vanoda mikana yokuendavo kuchikoro. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tokupai misoro yenhau dzanhasi. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuderedzwa kwemutengo wemafuta epetrol nemasendi maviri chete hakuna zvakunobatsira. tatarisa nenyaya ye Krismasi. Imwevonya njigino ti urumende aicha kwanisi kuita basa rayo nemazvo sezvo isingazivi kuti upfumi hwenyika ndehwevanhu kwete ivo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande.